Kuda kudona kwakaita musharuka uyu President Robert Mugabe kunotaridza kuti ava mukweguru, ava munhu mukuru, ane makore makumi mapfumbamwe nerimwe chete. Zvoreva kuti havangadei vakatobata mudonzo kare baba ava, asi havadavo. Isu sebato guru remDC rinotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai tinoti vaMugabe ngavachisiya ofisi, ngavachiregera havo kuzvinetsa, nokuti kuva president wenyika kunyanya nyika yakaita seZimbabwe ine ikonomi yawondomoka zvinoda munhu achiri kuzvinzwa, munhu mukukutu, munhu achine utano hwakati twasa. Zvataridza kuti vaMugabe tichivatsoropodza pataivaona paTV nezuroboda kudona vaita kunge munhu atorashika asingazivi kuti ari kupi. Ndakahwa urombo hwakanyanya zvokuti pachivanhu chedu hazviite kuti tiseke munhu mukuru anenge akwegura kudai, asi tongoti kwavari zveshuwa nguva yakwana, makore afamba.
Asi hapana here zvingaitwe pabumbiro remitemo kuti vamanikidzwe kusiya basa kana muchiti havachakwanise kutungamira nekuti vakwegura?
Zviripo zvinokwanisa kuitwa mubumbiro remitemo. Pane process inonzi muchirungu iyo impeachment, iyo inongotaridza kuti vaMugabe vava neutano husingachakwanisi kuti vacharamba vachiita basa roupresident. Saka mamembers of parliament vanokwanisa kuvhota